Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro kurume 12, 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zinenga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvino izviri muchirongwa chanhasi.
Tinogamusira nyaya yekuti svadhaki rwendo runo yatikasikei kuuya. Dzimwe nguva yaitisvika svondo rinoitwa maelections, kasisu tinoziva kuti election kuti izonzi yanga iri free and fair. Pane zvinoda kuongorerwa nguva ichiripo.
Vaongorori vesarudzo vesadhak vari munyika svondo rino voita misangano negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika uye vatori venhau kumahofisi ehurumende emunhu mutapa.
Tokatsvamadzwawo nazvo chose zvaitika nhasi zvipfu another central police station kwanga kuine dare ranga richiitwa panga pachitongwa waJoseph Mloyi.
Mumwe mupurisa wokandwa mujeri kwemazuva gumi mushure mekubatwa nemhosva yekutuka vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Asiko zvino ndapinda ndamuona ndataura naye kechikuva chidikidiki nekuti muchakawanda vanhu vauya kuzomuona, but anotaura kuti yes adamburwa ruoko nechepachanza parida.
Mutambi weCapes United Hardlife Zirekwi okuvara zvakaipisisa munjodzi yemotokari. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Chigaro wesangano revaongorori vesarudzo veSADC Electoral Advisory Council vaita misangano nevatori venhau Advocate Lishele Tofani, nhasi vaita musangano negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Sibusiso Moyo kumahofisi avo emunhu mutapa muHarare. Vatotlane nechikwata chavo vakapinda musangano nezuro kuzotanga kugadzira hwaro hwekuongorora sarudzo dzemunyika. Vaudza vatori venhau kuti vachashanya muZimbabwe kwevhiki rose vachitaura navose vane chekuita nesarudzo, kusanganisa vemapato ezvematongerwo enyika, masangano anoongorora zvesarudzo, vatori venhau nevamwe. Vatotlane vati vanoda kuona kuti Zimbabwe yagadzirira zvakakwana here kuita sarudzo idzi dziri kutarisirwa pakati pachikunguru 31 nanyamavhuvhu 31 pazuva rinoziviswa nemutungamiri wenyika. Vati kana vapedza kuita ongororo yekuona kuti Zimbabwe yagadzirira here, vachanyora gwaro kumunyori mukuru weSADC kana kuti Executive Secretary Dr. Stehomena Lawrence Tax. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaBRICS Bomba.
Chinhu chatinogamuchira sevanhu vari kushandira kuti tinge tine sarudzo yakachena, sarudzo inobuditsa zvido zvevanhu pachaitwa maelections atatarisana nawai. Tinogamuchira nyaya yekuti SADC rwendo runo yatikasikei kuuya. Dzimwe nguva yaitisvika svondo rinoitwa maelections, kasisu tinoziva kuti election kuti izonzi yanga iri free and fair. Pane zvinoda kuongorerwa nguva ichiripo maelections asati yaitwa, kwozoongororwawo zvimwe panenge pakuitwa maelections acho nekukaundwa kwemavotes, kwozoongororwa zvakare zvinoitika maelections apera maresults aannounswa, ndokuti tizoti election yanga iri free and fair. Saka tinogamuchira kuuya kwaita SADC nguva iripo kudai. Chaakunyanya kudikanwa izvozvi ndechekuti vange vachikwanisa kutaura nevanhu vose vane chekuita nemaelections, vose vane mazwi anenge achida kuti anga achinzwika pane chekuita nesarudzo kuti inge iri sarudzo yakachena.
Asi pane zvamuri kuonawo zvii zvingade kuti zvinge zvichigadziriswa kana kukwenenzverwa pari zvino kuti pasaite mutauro pasarudzo idzi?
Chakanyanya kukosha iko zvimezvi inyaya yekuti yatingati intimidation kana kuti kushishidzirwa kwevanhu nyanye kumaruva. Ndonyaya inoda kuti inge ichiongororwa. Pamaonero atiri kuita iko zvimezvi nemeseji dzatiri kunzwa dzichibva kune vatungamiri nyanye vatungamiri vebato riri kutonga, dzatisiyanei pane zvavaisitaura kudhara. Vari kumhanya kumberi vachiita hatisi kuda mhirizhonga, hatisi kuda zvakati. Chakanyanya kukosha ndechekuona kuti paground apa vanhu vari kuudzwa kuti kudii nemasabhuku avo nemachifu avo.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda netrust africa vabriggs bomber vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti sarudzo dzegore rino dzichange dzakaoma uye mapato anopikisa akasimba zvekuti anokwanisa kutobvisa bato riri kutonga reZANU-PF pachigaro. Asi dzinoti izvi hazvisi nyore nekuti mutemo wesarudzo inoomesera mapato aya pamwe nekupa mukana wakawanda wekukunda kubato reZANU-PF. Godwin Mangunjwa anotipa nyaya inotevera.
Kusvika svondo rapfuura pange pave nemapato anopikisa zana nemanomwe, asi nyanzvi idzi dzinoti mubatanidzwa wemapato anopikisa weMDC Alliance ndiwo wakasimba zvekuti unokwanisa kukunda musarudzo. Dzinotiwo mumwe mubatanidzwa wemapato anopikisa akaita seNational Patriotic Front, People's Rainbow Coalition, Coalition of Democrats nemamwe achaomesera ZANU-PF zvekuti kunyange ikakunda ichakunda nezvigaro zvishomanana. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaitai madzivai dzevanoti nekushanda kuri kuita mapato anopikisa, ZANU-PF ichaona chitsvuku pasarudzo dzegore rino.
Kuwanda kwavakaita vachakonzera division yemavotes, vachakonzeresa futi kuti iyo ZANU-PF isange ichanyanya kutora maconstituents akawanda nekuti vanhu vari munzvimbo dzavanogara vane vanhu vavakutodawo nechekudhara. Saka ndinovimba ZANU-PF this time aitori 3/4 of the constituencies.
Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vati mapato anopikisa zvikuru bato reMDCT akagara achiomesera ZANU-PF musarudzo uye rakatombokunda, asi vati chakanyanya kukosha mafambisirwo achaitwa sarudzo idzi.
Kana tichitarira rutsigiro runobva kuvanhu, ZANU-PF inokwikwirwa zvikuru kwazvo kunyanya sei neMDC Alliance. Zvekuti kufambiswa kusarudzo yaimwe nyaya ndosakei vemapato akazvimiririra nevamwewo vari kuti toda kuti pave nokuvandudzwa kwehwaro hwokufambiswa kusarudzo.
Vavekezela gumbo veZimbabwe Democracy Institute vaudza Studio 7 kuti rwendo runo mapato anopikisa ane mukana mukuru wekukunda musarudzo, asi vati mukana uyu unoderedzwa nezvimwe zvakawanda zvakaita sekuti komisheni yesarudzo haina kuzvimirira. Vanotiwo kana mutemo wesarudzo nekuburiswa kwemashoko ikasavandudzwa zvichaderedza zvakanyanya mukana wekukunda kwemapato anopikisa.
Kuma opposing political parties aya, they are a real threat because of what we see them doing. But threat yao is neutralized by the system.
Vanotiwo nyaya yekushandisa madzishe mune zvematongerwo enyika inonzi iri kuitwa neZANU-PF kuburikidza nekupa vanhu chikafu, mbeu nezvimwe, imwe nzira yekubiridzira musarudzo. Mutungamiri webato reRenewal Democrats of Zimbabwe vaElton Mangoma vakatoendesa mukuru wemadzishe vaFortune Charumbira kumatare mushure mokunge vati madzishe anotsigira ZANU-PF. Mukuru wePlatform for Youth Development vaClarice Maduku vaudza Studio 7 kuti kuwanda kwemapato anopikisa kunotopa mukana wekubira zvakanyanya kubato reZANU-PF.
Randirongoona kuti kana vachinge vawanda mapato vanenge vakungotsikana mapendekete vachinetsana pachezvavo zvekuti ZANU-PF inokwanisa mikana yekuti kana ichinge yabiridzira kana zvimwe zvinhu zvisina maturo inenge yakungobata vamwe vemapolitical parties ivavo vongoti zvafamba zvakanaka zvafamba zvakanaka
vatiwo mamwe mapato anopikisa anongove mbeva dzisina marisa uye ZANU-PF haisi kutomboshaya hope vamunangagwa avo vakatora matomu muna mbudzi gore rapfuura zvichitevera kubviswa kwavarobert mugabe vari kuvimbisa sarudzo dzakachena uyewo vanoti nyika nemasangano epasi rese akasununguka kuzoongorora sarudzo idzi asi vamudzengi vanoti muromo hauzarirwe nerwizi uye vamirira kuona kuti sarudzo dzichange dzakachena here kana kuti kwete ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha.
Mapurisa muHarare nhasi akanda mujeri kwemazuva gumi Sergeant Thompson Joseph Muloi vachivapomera mhosva yekutuka vaive mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe muna 2016. Vanonzi vakataura mashoko ekuti vaive mutungamiriri munyika wemugore iri vaMugabe vainge vakwegura zvekutadza kutungamira nyika. Uye vakashorawo kuroora kwavo amai Grace Mugabe vachiti yaive pambi. Mashoko aya anonzi akataurwa kukamba yemapurisa yeCranbourne Police Station. Vamuloyi vanonzi vakatyora mutemo wePolice Act sezvo vakasvibisa zita remapurisa. Mapurisa ati vamuloyi vainge vakadhakwa. Mamwe mapurisa maviri, Sergeant Stanley Makunda uye Sergeant Amos Mchenjero, vapa uchapupu. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda.
Hongu Blessing tiri tatokacha mazuva anazvo chose zvaitika nhasi izvi kuHarare Central Police Station kwanga kuine dare ranga richiitwa panga pachitongwa waJoseph Muloi ndokwanga kuchitika trial yavo and nhasi ndopazopihwa mutongo wanga wachiita trial wana Superintendent Makunike ndowapa mutongo kuna vaMuloi wokuti vagare mazuva 10 wakavharirwa after wabatwa vachinzwa vane mhosva yekunzi waka violator Police Act kunyanyanya paragraph 35 of the schedule of the Police Act.
Saka vanga vachimirirwa nemagweta atapa?
Vamuloyi vanga vachimirirwa nemagweta edu eZimbabwe Lawyers for Human Rights, wakomana wedu Jeremiah Bhamo naNobo Chinano ndo wanga wakavamirira pakatanga nyaya iyi. Vakazama kumiramira chose kuti aiwa padefense yavo kuti zvamuri kutaura izvi haisi mhosva asi mapurisa taona vainewo maonero avaita. Kapozo mpa mutongo inazi.
Saka muri kupikisa here mutongo?
Patapo taura nemagweta edu ana Jeremiah Bhamo naNobo Chinano vanga vachitaura nyaya kuti vari kutotarisa mitemo kuti vanokupikisa vanokupikisa sei ndozvavari kutoshanda nazvo kuti vaite appeal here nekuti vari kuti izvazvi hazvina kukodzera izvi.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vange vari panhunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Kanzuru yeHarare inoti iri kutuma mapurisa ekanzuru kuenda munogara vanhu kunotsvaka pombi dzemvura dzakaiswa zvisiri pamutemo kutora mvura yekanzuru. Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vanoti kanzuru iri kurasikirwa nezvikamu zvemvura zvakachena 60 nemashanu kubva muzana uye vakatobata vamwe vanhu vakavabhadharisa mari yemvura yavakatora vakashandisa zvisiri pamutemo. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vachideme kunzwisisa zviri kuitwa pamusoro penyaya iyi.
Vanhu vanoita izvi vanowanika nguva dzose vanoita maillegal connections. Maillegal connections vanhu vanongoikana aita illegal connection yake avaka paanenge avaka. Saka zvinhu zvatinogara tichibata mazuva ose tinogara tichikurudzira vanhu mazuva ese kuti vasaite. Saka ii problem yagara iriko.
Munofunga kuti city council yakarasikirwa nemari zvakadini?
Handina kwanza hangu kukupai amount yemari yatarasikirwa nayo asi tikurudze kuti kana vanhu vari kuba mvura imari yekanzuru iyi kuti kutorasika iyoyo.
Munofunga kuti ichadzorwa here mari yakarasika nenzira iyi?
Vamwe vatinenge tabata tinozovasenzesera kamutemo katina kude kuti vabhadhare for a period yatenge tichisunzizadzira vakatanga kushandisa mvura.
Pane vamboti vadzora here imwe mari?
Mwumkubaripu watu mbata wanuti mbubadara.
Saka, pompi zoseze, zinotora mfurashi siripa mtemo mchadi ni nazo?
Tino, zino tijeri nema purika edu, wanona mbaba chupamba kuno garalano. Kachuona uti mzimbo zisi, zinema naka isa mfurashi siripa mtemo ndelati, lakita salameika, lakiva la, kwa watu mbakuri zilo, jesiki wanuletala, lange wakitwa mudata besire kanzuru. Kana lakwa mbeta besire kanzu, wote nga mkipa dara mariku kanzu.
Nyaya nacho yese yi, icha enda kumaterezi mosha ere?
Ayo wa, chumbo yendesa wa mipa papu kumaterezi mosha. Wana watu edu tika ngo shika to gazirisa. Uwa badara mariku wada wafana uba dara jema fine, meze mailiga connection. Tewa avare jirama iti mezi, wakwa se zi mbreka wana peta mwezi, uba uba dara mariku dawe dojo.
Avo wangu vare mutauriru we kanzu ya Harare wa Michael Chideme, vare parunare mu Harare na Tanono Kawande we Studio 7. Chirongwa che Studio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk, ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Magaterera ku Studio 7 tiri kutepenyura tiri mu Washington DC. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vati Britain inofanira kunyatsobuda pachena nezvekuisirwa muchetura kwakaitwa mumwe aimbova musori weRussia pamwe nemwanasikana wake nevanofungidzirwa kuti vasori veRussia muBritain. Nyaya iyi yakonzera kusawirirana pakati penyika mbiri idzi. Bazi rinoona nezveutano rinoti vanhu vemuZimbabwe vanofanira kugara vakagadzirira chirwere cheListeriosis icho chiri kuramba chichiuraya vanhu vakawanda kuSouth Africa. Vanhu vanodarika zana nemakumi masere vafa nechirwere ichi munyika iyi uye chabatawo vanhu vanodarika churu. Mutori wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru mbazi rezveutano Dr. Gerald Gwinji vati parizvino utachiona weListeria usati wabatwa muZimbabwe, asi vati basi ravo rave kutora matanho ekudzivirira chirwere ichi sezvo kazhinji chichizobatwa chakomba mumuviri. VaGwinji vanoti utachiona unokonzera chirwere cheListeriosis huri kunyanya munyama dzinenge dzagara dzakagadzirwa dzamirira kudyiwa.
Chirwere ichi chinokonzerwa neutachiona unokwanisa iwo kupinda munyama dziya dzinenge dzakagadzirwa dzakaita sepoloni, mamwe masausage, marussian sausages nezvimwe zvakadero, machizi anenge ari soft ayaya nedzimwe hove dziya dzinenge dzakanzi dziri smoke kuti dziyadzi.
VaGwinji vati nekuda kwokuti Zimbabwe inotenga nyama dzakadai kubva kunyika yeSouth Africa vari kuongorora pamiganhu kuti zvikafu izvi zvisapinde muZimbabwe kusvika nyika yeSouth Africa yati hakusisina dambudziko reutachiona uhu.
Zvamunongoziva tinounza zvimwe zvinhu zveSouth Africa zvinosanganisawo nyama idzodzo. Saka zvatichaita isu kutoona kuti pamabhodha pedu panosipinda nenyama idzodzo, vanhu vedu vePort Health vari kuongorora kuti nyama idzodzo dziri kupinda here. Kana vachidziona dzichisvika dzobva dzatomiswa kupindwa munyika muno. Izvi tichaita pa nyama dzinobva pa factory dzo dzakaitwa in South Africa.
Nyanzvi munyaya dzechikafu, amai Olin Rukwesa Chimau vaudza Studio 7 kuti utachiona welist yaunonyanyowanikwa muvhu, mumvura, mumukaka nemumhuka. Amai Chimau vakurudzirwa ruzhinji rweZimbabwe kuti pavanorongedza chikafu munzvimbo dzinotonhorera vapatsanure zvikafu zvinodyiwa zvisina kubikwa nezvinodyiwa zvakabikwa kuitira kudzivirira kupararira kweutachiona uhu.
Zvakakoshawo zvekare kuti tigeze maoko, kugeza michero yedu nekugeza miriwo yedu.
Vatiwo kudzivirira chirwere ichi munyika, makambani anofanirwa kuita utsanana vachigezawo mishina yavanoshandisa kugadzirisa chikafu sezvinotarisirwa nevezveutano. Nyanzvi mune zveutano dzinotiwo kana chirwere ichi chikapararira munyika, chinogona kuuraya vanhu vakawanda sezvo vana chiremba vakaramwa mabasa musi wa1 kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Tichiri panyaya yemamiriro ezvinhu munyaya dzezveutano iyoyi, bazi rinoona nezvekufambiswa kwemabasa munyaya dzezveutano munyika reHealth Professions Authority rinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara uye varwere vari kudzokera kumba vasina kurapwa sezvo vana chiremba vachienderera mberi nekuramwa mabasa vachida kuwedzerwa mari. Bazi iri raratidza kushushikana nemamiriro akaita zvinhu muzvipatara mushure mekushanyira Harare Hospital pari renyatwa nechitungwiza hospital nasi. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata mutauriri weHealth Professions Authority amai Linda Nkala, avo vanoti hurumende inofanirwa kugadzirisa zvichemo zvaana chiremba nekuchimbidzika kuti vadzokere kumabasa.
Parecho chipatara taona kuti outpatient yavo inorapwa vanhu vachidzokera kudzimba vanga vatovhara department iroro kuitira kuti vangoconcentrate neavo vakaadmitwa vari kugara pachipatara nemaemergency cases chete. And then pane chimwe chipatara kune outbreak, you know, pane outbreak iripo yevana vari under 5 years nenyaya yebronchiolitis. Vakatovhara chipatara, wadhi yevana vadiki yakatovharwa. And nesituation yacho yemainfections iwayo anoda kunge achimanajwa zvakanyanya. Kuratidza kuti tirikusvikana nazvo kuti saka vana ava vari kuwana kupi service, vari kurapwa kupi nechirwere chakadai chochichi. And also nevamwe nezvirwere nevamwe mapatients in general kuzvirwere zvakangosiyana siyana. And Bosco pane chimwe chipatara chatosvika tikaona pane mabenches ari empty. Kuri kuratidza kuti mapatients vari kuitwa ten away vari kunzi vadzokere kudzimba. Saka tiri kusvikana kuti saka vanhu vari kuenda kunorapwa kupi kana kuzvipatara ikoko. Ndinoiwa kuti vanhu mapatients edu vanoenda kumapublic hospitals, havana mari yekuti vakwanise kuenda kumaprivate nekuda kwekushayikwa kwemari.
Zvii zvamungataurira hurumende zvichitevera kushanya kwenyu uku tichitarisawo zvamaona izvi zvamuri kutaura nezvazvo?
Taingokumbira kuti dai nyaya yemadoctors yeofu yemadoctors yakurumiga yagadziriswa, kana dai vaikwanisa kumbosa novapa something chekuti at least vakwanise kudzokera kumabasa. Nekuti tiri kunyanyo nyunyuta nezvacho at the end of the day upenyu hwemapatients, nekuti panyaya yese iyi ivo ndivo vanenge vari patingati pareceiving end panyaya iyi. Saka dai zvaigoneka vagara pasi, solution yawanikwa nekukurumidzisa, nekuti situation yakadai hatingatarisira kuti ingaramba ichienderera even a day long asichaiti.
Amai Linda Nkala ndivo mutauriri webazi reHealth Professions Authority vanga vachitaura parunhare naMutungamiri Nkomo weStudio 7 vari muHarare. Mutambi wechikwata cheCapes United anovazve captain wechikwata ichi Hardlife Zvirekwi akuvara zvakaipisisa munjodzi yemotokari muHarare mangwanani anhasi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wechikwata ichi vaCuthbert Chitima.
Ichokwadi, aita tsaona mangwanani ano ndinofunga chikadzi mashoko razosvika kwatiri kuma77 kuti ndozvaitika 7 ndokubandamhanya kuchipatara kuti tanosvika pachipatara ndokurambidzwa kupinda. Tichinzi aiwa nguva dzatiri munouya nguva dzevisiting dza1-2 ndokudzoka 1-2 ndokuudzwa zvakare kuti unfortunately anga aendeswa kutheatre. saka taigona chete kuzodzoka na 5 to 6 apana munhu angachikona kutipa shoko rekuti kukwara kwaita kwakamira sei. Asi iko zvino ndapinda ndamuona ndataura naye kwechikuwa chidikidiki nekuti muchakawanda vanhu vauya kuzomuona. But anotaura kuti yes, adamburwa ruoko nechepachanza parestap ndo padamburwa ruoko napo. Asi madoctors amuvimbisa kuti pakanga pangopora munhu anogona kutamba bhora zvakare. Zvakadaro isu sechikwata chiCapes United chokwadi chekuti tadzokera kumashure chaizvo kubva pane magadziriro atanga tichiita. Matambire anga achiita mukomana uyu gore rino ange achitifadza zvakanyanyisa nezuro takatamba mutambo. Anga ari EMN of Match achiratidza kuti ari kuda kutamba zvinodadisa gore rino. Asi chatinongoda kunamata ndechekuti arikadze zvakanaka. Zvikutarisira kuti kuda patinozodzoka pachikamu chepiri muna July anogona kunge apora adzoka zvakare munhandare.
Saka pari zvino ari kuchipatara chipi?
Ari muchipatara cheparerenyatwa muward B1.
Mukuru wechikwata cheCapes United vaCuthbert Chitima vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tichiri panhau dzemitambo idzodzo, chikwata cheZimbabwe cheMashevrons nhasi chapedza mitambo yacho yemugungano reGroup B chisina kukundwa. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotitaurira kuti izvi zvauya sei.
Chikwata cheMashevrons nhasi chaita mangange neScotland mushure mekunge zvikwata zviri izvi zvakanda marunzi mazana maviri negumi mabhora avo ese ekushandisa. Izvi zviri kureva kuti Zimbabwe neScotland dzave kuenda muSuper 6 stage dzisina kukundwa kana mumutambo mumwe chete pamitambo mina yemugungano reGroup B. Kuti isvike padanho iri, Zimbabwe yakarova Nepal, Afghanistan neHong Kong. Zimbabwe ndiyo yapedza iri pamusorosoro mugungano iri, uyezve mapoints avawana mukuita mangange neScotland vari kuenda nawo muSuper 6 stage iyo iri kutanga musi wa15 kurume. Asi mumwe mutsigiri wemutambo uyu vaSamson Muzarabani vanoti kwabva Zimbabwe yave nhoroondo vachitivo chakakosha iko zvino kuti maChevrons abudirire kuenda kuWorld Cup.
Mitambo yasara ndo yakakosha kuti vakomana vanofanira kushinga tikwanise kubudirira pamitambo yasara.
Asi Zimbabwe nhasi haina kunyatsotamba zvakanaka zvokuti mutambi wavo abuda nemaranzi akawanda ndiCraig Ivan uyo akanda maranzi makumi mashanu nemanomwe chete achiteverwa naBrandon Taylor uyo akwanisa maranzi makumi mana nemana. MaChevrons anofanira kuwedzera mwando kubva mumatambiro avaita nhasi kana vaine tarisiro yekuve chimwe chezvikwata zviviri zvichabudirira kuenda kuWorld Cup kubva muzvikwata zvitanhatu zvave muSuper 6. Makundano emaWorld Cup qualifiers ari kupera musi wa25 kurume. Zvichakadaro, chikwata cheDynamos chakarohwa 2-1 neMutare City Rovers National Sports Stadium nezuro mumutambo wavo wekugumisira wegadziriro yemakundano e2018 Kasolaga Premier Soccer League. Dynamos iri kuvaka chikwata chitsva mushure mekurasikirwa nevatambi vakati wandei panguva yezororo nemhaka yekusabhadhara vashandi. Chikwata chine mukurumbira ichi chiri kutanga makundano emwaka uno vari kunze kwemusha apo vari kushanya kuBulawayo kunosangana neChicken Inn svondo rino. Mune mumwe mutambo wekuedzana masimba, Highlanders yakarova Masvingo United 1-0 vachigadzirira mutambo wavo wekutanga uyo vari kusangana nechipembere cheBlack Rhinos. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariatsi.
Manheru anhasi na8pm tichakupai chirongwa cheLive Talk chatinotarisa zvinenge zvichiitika mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yedu yenhau dzanhasi. Chibva tasvika kumagumo kwechirongwa nguve. Vaongorori vesarudzo vesadhaki vari munyika svondo rino voita musangano negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika uye vatori venhau kumahofisi ehurumende yemunhu mutapa. Mumwe mupurisa wokandwa mujeri kwemazuva gumi mushure mekubatwa nemhosva yekutuka vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Mutambi weCapes United Hardlife Zvirekwi okuvara zvakaipisisa munjodzi yemotokari. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zeninga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.